Ini ndinoona sokuti kushanya kuri kuitwa na Secretary of Treasury Janet Yellen na Ambassador Linda Thomas Greenfield kunyika dzedu dziri muAfrica. Zvinhu zvakanaka chaizvo kuti vange vachiona zvinhu zviri kuitika on the ground uye vachikurukura nehurumende sezvakafanana na Ambassador Linda Thomas Greenfield vachikurukurawo neCivil Society.
Imi semadzimai anorwira kodzero dzevanhu nevanasikana uye zvemuine sangano rinoshanda kuZimbabwe, chiwiro yenyu ndeyei? Takanyanyotarisa kushanya kwemadzimai ava vanova nhumwa dziri kubva kuAmerica dzichishanya muAfrica. Makatarisa nyika yeZimbabwe uyezve nhuna dziri kusangana idzo nemadzimai nevanasikana munyika iyi, tichiona isu kuti nhumwa idzi amai Yellen naAmbassador Thomas Greenfield havasi kuzowanikwa vari kushanya kuZimbabwe pari zvino?
Zvinhu zvakanaka zvikuru zvendaishuvira kudai zvaikwanisika dai kutanga tine ukama hwakanaka senyika nenyika dzakaita sana United States, zvitaigowanikwawo vachisvikawo kumusha kwedu zvichigozobatsirawo nevanhu vari pasi who are on the ground vanenge vachidawo kubatsiridzwa mune zveupfumi, mune zvenyaya dzeutano, mune nyaya dzeclimate change, nyaya dzavari kubatana nadzo munzvimbo dzakasiyana siyana. Takatarisana nekunana Zambia kwavasvika vachikuonawo even maprojects avanobatsiridzawo hurumende mukuumbiridza health sector yavo, nana South Africa pavari kutaura nenyaya dzemagetsi, zvinyuwa dzakatikoshera in the 21st century panyaya dzeproduction and also economic growth.